baro nawe rinonzi spin cash machine uye rinoratidza kuti mumwe muzvinabhizimusi wekusouth africa vazunite moti vari mudanje mutandere hori unobata mari inosvika zana nemakumi maviri emamiriyoni emadhora ekuamerica. Uori uhu hunonzi hwakaitika panguva yomauto akapindira mune zvematongerwo enyika muna mbudzi 2017 izvo zvakaona vaive mutungamiriri wenyika panguva iyi varobert mugabe vachimanikidzwa kusiya basa mushure mekuwana bhizinesi munyaya dzesimbi yechrome vamoti vanonzi vakabhadhara mari inosvika mamiriyoni matatu kumapurazi anonzi anechekuita navamunangagwa navachiwenga. Vamwe vanobatwa mudande mutande rehuori iri ndeva George Chiweshe avo vanova mutongi wedare repamusoro pamwe navakuda kwasheta gwirei muzvinabhizinesi anonzi ane ukama navamunangagwa. Kambani yemoti group yakatenga upfumi hunosvika zvikamu makumi manomwe kubva muzana mukambani yeAfrican Chrome Fields. Kambani iyi inonzi yakapiwa basa rekudyidzana neZimbabwe Defence Industries apo vamunangagwa vaive mutevedzeri wemutungamiriri wenyika muna 2015. Zimbabwe Defence Industries inonzi yakapa basa mwanakomana wavamunangagwa kuti ave chipangamazano chayo achibhadharwa mari yakawandisa mari ichibva kuMoti Group. Gwaro iri rinodomawo vaLishon Chipango avo vanonzi vaive maneja mumakambani awachiwenga vamoti vanonzi vakabhadhara mari inosvika mamiriyoni maviri kukambani yaive pasi pavachipango. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vati magwaro ari kubuda aya ari kuratidza pachena zviri kuitwa nevakuru vehurumende
pakushirwa kuri kuitwa maminerals emuZimbabwe. Chinhu chekutanga maagreements ari kuitwa pakati peusiku ende achibhenefita vacho vanenge vari patable kwete nyika yeZimbabwe. Chechipiri tiri kuona kuti zviri kucherwa zvacho hazvina pundutso yazviri kupa nyika nekuti hurumende iri kutobatsira vanhu vekunze kuti vamore upfumi hwenyika vachienda nawo.
Nyanzvi mukuongorora zveupfumi vamasimba kuchera vati zvaburitswa negwaro iri zvinosuwisa.
Saka pakuda kuti veZimbabwe Anti-Corruption Commission vange vachipiwa mazino ekuti varonde uhorihu uye anenge abatwa ari kuseri kwemutemo anofanira kuitwa semuenzaniso osungwa zvoonekwa kunzi Zimbabwe zveuori haizvifariri.
Nyanzvi inoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe ive nemasangano akasimba mukurwisa uori.
Zvakakosha chekutanga kuti tive nemastrong institutions anoita allow and enable greater transparency, greater accountability in terms of kushandiswa kweupfumi hwedu uye mari yatinenge tawana.
Mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission amai Tandi weMulovane vati havasati vawana gwaro rabudiswa nethe Century. Mumwe wevatevedzeriwo vatauriri veCitizens Coalition for Change vaFelix Mafa vati zvabuda mugwaro iri hazvivashamisi vachiti vanogaro taura kuti upfumi hwenyika hwagwadamiswa nevari kutonga. Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuhurumende sezvo tatadza kubata gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko amaimonica mutsvangwa pamwe nemunyori mubaziri vanik mangwana. Asi vachitaura mushure mekubuda kwetsvakirudzo yakaitwa neAl Jazeera amai mutsvangwa vakati hurumende ichaongorora nyaya iyi pamwe nekuona kuti vese vanobatwa nemhosva vanotongwa. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kanawo kunzwa kubva kubato reZANPF. Asi bepanhau reHerald rinoti kambani yeMoti Group yaramba nyaya dzeuoridzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.